chokwadi kuti ma cases anga dzikira but nekuda kwekuizwa kwakaitwa mutemo ma cases aka increase zvakare nokuda kwekuti vanhu vanga vakusangana kunzvimbo dzekutandarira dzakawanda plus futi pakaitika nyaya yema demonstrations munzvimbo dzakasiyana siyana uye vanhu vanga vasina kupfeka mamaski zvinokurudzirwa nemutemo saka iye zvino vanhu vese vakanzi vachipfeka mamaski vachienda munzvimbo dzine vanhu vakawanda and it's also responsibility yemunhu nemunhu kuti akana paanenge achibuda mumba make apfeke maski.
Savana mukoti, mune mitemo here yamunoti iyi ndo yamunoteedzera kana muri pamabasa penyu?
Sevakoti tine mitemo yatinofanira kuteedzera pamabasa pedu zvichiburikidza negovernment neWorld Health Organization yatinoteedzera nguva nenguva pese patinenge tichichengetedza varwere vedu.
Savana mukoti, muri pamabasa munozvichengetedza sei kubva kuchirwere cheCOVID-19?
Tine avanoti maprotective gear PPE atinofanira kunge takapfeka nguva dzese nguva yatinenge tichirapa mapatients edu and tinomeka sure kuti akafitwa zviri right kuitira kuti pasawanike utachiona unobatirira. Also tinofollowa maguidelines atinopiwa negovernment neWorld Health Organization.
Mapedza basa renyu maenda kumba, zvii zvamunoita muchisvika kumba?
Depends nenguva yaunenge wapedza basa. Tichipinda mudzimba dzedu dzine maentry dzakasiyana, sepangu ndinobvisa uniform yangu, panotone bin riri paside pemba randinoisa uniform yangu nebhutsu dzangu paside, ndongonanga straight kunogeza uniform ndoisa muwashing machine yandinowacha netemperature yakaita se60°C kuitira kuuraya utachiona hwecovid. Uye tinogara tichigeza maoko frequently tichishandisawo masanitizer nguva nenguva even tiri kumba ikoko tichikurudzira vana kuti vange vachiita zvakafanana saizvozvo. Patinobudawo panze tichipfekawo mamask, hatinyanyoenda kunzvimbo dzakawanda wanda unless it is necessary.
Mune mashoko edzidziso here amungasiyira vateereri vedu?
Kune avo vanoda kudzidza kuziva nezvecovid-19 kutaura nezvecovid-19 nezvavari kuita go through covid kungoandastenda chii chaizvo chiri kuitika tine blog yedu inowanikwa www.mrszim.com/blog www.mrszim.com/blog.
Chii chakaita kuti mutange dande mutande ramataura iri?
Ndakaona kuti munguva yelockdown ndopaunoita pfungwa dzakawanda nekuti hapana mabasa akawanda ari kumhanyamhanya nawo. Saka nekuonawo news nekuerenga zvakasiyana-siyana ndakaona iri nguva yekuti ndisheye maideas aya nevamwe vangu vesewo nemhuri yese yeZimbabwe kana vachikwanisa kuenda padande mutande iri. Ende chido changu chekupromota education in health or health promotion